Manera kanaka muri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 19, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uriro vakanga vaida nyaya vanga vatiko, saka nyaya yakudzirwa mberi musi wa 26.
Mumwe mutongi wedare redzimhosva anotadza kuuya kudare kuzopa mutongo wake panyaya yemutori wenhau Hope Uchin'ono.
Maigwaunza Deputy Chief Justice varipo, vari kuekta Chief Justice.
Judicial Services Commission inoramba yakamira nemutongo wedare redzimhosva wakamanikidza vaLuke Malaba kuenda pamujikandi gere.
Isu se Law Society of Zimbabwe vazi yambi zambi inengo yedu ndiye minister uri responsible for justice. Saka takawa nyorera tikati minister tokumbira mutiudze kuti umbo wamuri kutaura uhwo kuti vatongi vematare vari furirwa kutonga vakarerekera rimwe divi vari kuwana kupi, and kana vainahwo vatipewo isusu se Law Society of Zimbabwe tikwanise kuongorora.
Sangano relo Society of Zimbabwe rokumbira umbowo kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi ava vanonzi vakazvidza vatongi vematare vakanzwa nyaya yavamalava. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyewa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau Hope Uchin'ono achamira kusvika nemusi wechitatu svondo rinouya kuti anzwe kuti dare richapa mutongo upi pachikumbiro chake chekuti dare raMajor Street rirase nyaya yaari kupomerwa sezvo mutongi wenyaya iyi atadza kuuya kudare. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatadza kuitika mushure mokunge mutongi wenyaya iyi amaivongai muchuchuti guburiro avo vainge vatara zuva ranhasi kuti vape mutongo panyaya iyi vatadza kuuya kudare, vamwe vavo vachiti vange vakabatikana nerimwe basa. Rimwe remagweta ari kumirira Chin'ono panyaya iyi vaGift Mutisi vati mutongo panyaya yavaChin'ono waive kuzopiwa nemusi wechitatu svondo rinouya.
Guriro vakanga vaita nyaya vanga vatiko, saka nyaya yakudzirwa mberi musi wa 26.
Nyaya yaChin'ono yakaraswa nedare reHigh Court mwedzi wapfuura uye yakadzoka kudare zvekare mushure mekunge muchuchusi mukuru munyika vakumbira ihodzi vapikisa mutongo weHigh Court. Zvichakadai magweta aChin'ono anosanganisira vaMutisi, amai Beatrice Mutetwa navaDoug Coulthard nevamwe vange vauya kuzonzwa nyaya iyi mumiriri weZengeza West National Assembly vaJob Scala vavhiringidzwa nemapurisa panze pedare vachirambidzwa kutaura nevatori venhau pamberi pedare iri. VaMutisi varatidzawo kusafara nekuita kwemapurisa.
Tiri kutoshamisika kuti pano pamuzinda apa tinofanira kunge takasununguka tiri kumanikidzirwa nemhaka yei.
VaScala avo vanovewo gweta vashorawo kuita kwemapurisa uku.
Kana hati vangoona vangu vachingoti ibvai pano voda kutorova mai Mutetwa paya, hati mangozviona mega kana maloya edu aakutirepenwa kuzoti isuwo vasungwa vavo takatoipa.
Hatina kunzwa divi revakuru vepamatare ekuroten row kuti sei mapurisa atora matanho atora kana womutauri wemapurisa vapo unyati. Asi mumwe mushandi wepamatare aya ati kutanga svondo rino magweta anobvumidzwa kutaura nevatori venhau kunze kwedare kana kunzvimbo dzavanopaka motikari dzavo kwete pamberi pedare. Mutauri wesangano remagweta anomirira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti Magweta ane kodzero yekutsanangurira vatori venhau neveruzhinji zvinenge zvaitika mudare.
Magweta zvakare ane kodzero dzekupa briefing kuudzawo vanhu vanga vasiri kudare. Hatikwasi kunga tese tiri kudare nenyaya dzemacovid regulations, asi tinodaira kuti Magweta ane kodzero, ane chisungo chekuti vapewo vaudze nyika kuti zvii zvaitika mudare. Saka zvinhu zviri kutikanganisa zviri kushatirisa zvikuru kuti Magweta akutadziswa kuitawo basa ravo.
Mune imwe nyaya yange iri mudare nhasi, kutongwa kwenyaya yemudzidzi wepauniversity of Zimbabwe Alan Moyo, uyo ari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kubvisa hurumende nechisimba, pamwe nemumwe wechidiki muMDC Alliance Makomborero aruzivishe, kwatadza kutanga nhasi sezvo vachuchusi vange vasati vagadzirira nyaya iyi yave kutarisira kunzikwa mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano reJudicial Services Commission rinoti rinomira nemutongo wedare repamusoro wakaendesa vaLuke Malava kumudyandigere nemusi wemugovera, uye Mai Elizabeth Kwaunza ndio vacharamba vakabata matomo kudzamara nyaya dziri kumatare dzapera kunzwikwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Munyori muJudicial Services Commission vaWalter Chikwana vati vaive mutevedzerwa vaMalava, amai Elizabeth Kwaunza ndio vakafanobata chigaro chemutongi mukuru wematare edzimhosva zvisinei nekupikiswa kuri kuitwa nehurumende kwemutongo wakapiwa nedare repamusoro.
Mai Kwaunza deputy chief justice paripo vari kuita chief justice.
VaChikwana vati nekuda kwepfungwa dzakasiyana siyana dziri kupiwa nenyanzvi mune zvemutemo kuti kukwidzwa kwenyaya kumatare pamusoro kunorevei, vachakamirira kuti matare ape mutongo unotsanangura zvinofanirwa kuitwa.
Zvoda kumagweta vari kuita nyaya idzodzo nemakoni ndo vanokwanisa kutaura nezvazvo, sezvo muchinzwa kuti pane kukakatana pakati pemagweta vamwe vachiti zvinosastenda order kamaitazvi. Saka zvoda kusiyirwa kumatare edzimhosva anenge atonga nyaya idzodzo nekumagweta anenge achitaura nenyaya idzo.
Nyanzvi mune zvemutemo vaCraig Linnington vaudza Studio 7 kuti zvisinei nenyaya dziri kumatare, bumbiro remutemo yenyika rinobudisa pachena kuti vaMalava vakasvika nguva yekuenda kumudyandigere. VaLinnington vati maonero avo ndeyekuti vaMalava vanoramba vari pamudyandigere.
Chief Justice automatically ceases to be Chief Justice when he turns 70 and any extension of a term limit cannot apply to the incumbent, the person holding that, so it cannot apply to the Chief Justice. Now, you asked whether the effect of noting the appeal is to suspend the original court order. I'm sure it shouldn't do that because whether there was a court order or not in the High Court, it's objective fact that the Chief Justice ceases to hold office when he reaches the age of 70, whether or not there was a High Court order. So the fact of the Chief Justice leaving office, it is not dependent on a High Court order. It happened automatically when he reached the age of 70. That is my reading of the Constitution.
Mutongi mukuru pakangositsa makore makumi manomwe akabva atoenda pamudzikandigere, nekuti kuwedzerwa kwemakore hakusi kwevagara vari pazvigaro. Zvekuti nyaya yakwidzwa kumatare pamusoro hazvigoni kudzosa vaive mutongi mukuru pabasa, nekuti bumbiro remitemo yenyika rinoti vakapedza basa pavakasvitsa makore makumi manomwe.
Asi nyanzvi mune zvemutemo uye vari mutungamiriri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanoti kukwidzwa kwenyaya iyi kudare repamusoro kunomisa mutongo wakapiwa nedare reHigh Court.
Mutemo wedu unoti pakangoitwa apiro pajudgment yaitika, judgment iyoyo kana kuti mutongo iwoyo unombosendekwa parutivi kusvika apiro iyo yanzwika.
Asi imwe nyanzvi mune zvemutemo vachishanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vaUbert Mandinde vati kukwidzwa kwenyaya iyi kumatare kumusoro hakuchinji mutongo wakapiwa nedare reHigh Court nemusi wemugovera wapfuura wekuti vaMalava vaende kumudyandigere.
Isu tiri kuramba takamira neratakataura musi wemuvhuro kuti yedu ideclaratory order
zvairi declaratory order yatakawana zvinokureva izvo kuti ndo mutemo mumiriro wakaita pari zvino nyangwe zvavo vakapila tiri kumira nerekuti zvisuspende decision yakaitwa
nyanzvi munyaya dzezvemutemo dzinotiwo nyaya iyi ichanetsa kutonga sezvo vatongi vese vekumatare pamusoro esupreme court neconstitutional court vakadomwa mumapepa akaendeswa kudare repamusoro nesangano rezimbabwe human rights ngo forum pamwe neyoung lawyers association of zimbabwe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Mutungamiri wesangano remagweta Rental Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vanoti vanyora tsamba kugurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi kuti vaburitse humbowo wavanoti vanawo wekuti vatongi vematare vari kutonga vakarerekera rimwe divi mushure mekunge vapa mutongo wekuti mutongi mukuru wematare vaLuke Malava vaende pamuchikandigere sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika vaziyambi vakatumira mashoko kuvatori venhau nemusi wemugovera vachipomera vatongi vatatu vedare repamusoro vanoti Justice Hepias Jou, Justice Edith Mushore naJustice Helena Charewa mhosva yekushandiswa nehurumende dzekunze kuda kukonzera kusagadzikana munyika vakati vane umbowo hwezvavakataura vaziyambi inhengo yeLaw Society of Zimbabwe uye sangano iri rinoti rinokwanisa kuvatorera matano Atina ukwanisa kubata vaziyambi nezvetsamba inonzi yakanyorwa neLaw Society of Zimbabwe asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakanyorawo padande mutande ravo reTwitter vachishora Law Society of Zimbabwe vachiti inoshandiswa sembato nevachena vane makambani emagweta asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazonyora havo padande mutande ravo reTwitter vachiti hurumende inoremekedza matare edzimhosva uye kuva nerusununguko kwavo sezvo zvakakosha panyaya yeutongo hwejekerere mumashoko kuvatori venhau bato guru rinopikisa reMDC Alliance rati vaziyambi vanofanira kukumbira ruregerero kunyika uye rikati kuvandudzwa kwebumbiro remitemo hakusi pamutemo vachitaura mudare reparamende nezuro vatemba muliswa nhengo yedare iri inomirira Norton vakatiwo vaziyambi vanofanira kusiya basa uye kuzotsanangurira kudare iri kuti zvavaitaura zvinorevei mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamagaya
seLaw Society of Zimbabwe takaona mashoko aya semashoko asina kukodzera kuti ange achitaurwa negurukota rehurumende rinoona nezvemutemo muno munyika uyezve nemunhu akarejistwa segweta nematare edzimhosva
ko sei muchidaro
tinodaro nekuti mutemo unozikanwa kuti matare anofanira kusiiwa achishanda pasina kumbonyikidzwa pasina kuvhundutsirwa pasina kutyisidzirwa mashoko avaziyambi ziyambi maonero atinoita anovhundutsira matare anotyisidzira matare kuti vazotya kutonga nyaya dzavo pasina yatinoti pachirungu independence
pane matano amuri kutorera here vaziyambi
isu seLaw Society of Zimbabwe vaziyambi ziyambi inhengo yedu ndiye minister uri responsible for justice saka takavanyorera tikati minister tokumbirawo mutiudze kuti umbo hwamuri kutaura uhwo kuti majaji vatongi vematare vari furirwa kutonga vakarerekera rimwe divi vari kuwana kupi and kana vainahwo vatipewo isusu seLaw Society of Zimbabwe tikwanise kuongorora uyezve tati vatitsanangurire kuti tizive kuti sei vasina kuisa umbowo pamberi pedare pakatongwa nyaya iyi nokuti vaziyambi ziyambi vanga vachitovawo mumwe wevanhu vanga vane nyaya yanga yakamira pamberi pedare but iko zvino hatisi kuti hedu havana pamwe kuda vanahwo changu chatangu kukumbira kwavari ndechekuti vatipe umbowo ihwohwo tihuongorore
kuri kuti hapana umbowo hwacho pane zvamungakwanisa kuita here pamutemo
kana tazoona kuti hapana umbowo and vaita vachityora zvinotarisirwa pakunge magweta achiita tine kodzero yekuzotora nyaya yacho toendesa kukomiti inoongorora unhu hwemagweta ndovanozotiudza kuti toita sei
vacharamba vanotiwo seLaw Society of Zimbabwe muri kushandiswa sembato nevachena munoti kudini mashoko
mashoko avacharamba haana chokwadi mukati nokuti Sangano rinonzi Law Society of Zimbabwe isangano rema members ende ma member edu maloya akaregistwa nedare repamusoro muno muZimbabwe dare rehigh court ndo vachena vedi vavo ndo anotipa mari kana vari vachena vari kutaura aiva pamugoda vakutaura chokwadi hatina vamwe vachena kusiya kwema members edu ende vacharamba chimwe chinhu chavanofanira kunzwisisa ndechekuti isu selo Society of Zimbabwe zvatinobvumirwa kuita zvakanyorwa mumutemo
chikamu chipichi
section 53 vacharamba vanogona kunotora overenga munyatsonzwisisa kuti izvi Law Society ndo zvainoita izvi ndo zvainobvumirwa kuita kana vaona ipapo vachaona kuti zvavataura padande mutande retwitter ndezvemanyepo kana ivo vacharamba semutauri wehurumende vaine dambudziko nezvatiri kuita selaw society of zimbabwe vanoziva vanhu kune maofisi edu vanofanira vanogona kutishedza tovatsanangurira kuti ndo zvatinoita izvi zvitovadzidzisa hatimboregedzi kuvadzidzisa kuti vanzwisise
mutungamiri wesangano remagweta reZimbabwe Law Society vaWellington Magaya vachitaura vari parunare muHarare. Mashoko achangotambira anotiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma vatongi vashanu vedare reConstitutional Court avo vachatora miko mangwana. Vatongi ava vanoti Justice Paddington Garwe, Justice Rita Makarau, Justice N. Mary Goora, Justice Ben Chachwayo uye Justice Bharat Patel vari kutarisirwa kutoreswa mhiko nevakafanobata chigaro chemutongi mukuru weMatare amai Elizabeth Gwaunza. Hurumende yakazivisa nezuro kuti zvaro zveZimbabwe zvinopinda munyika zvichibva kunze zvave kufanirwa kutanga zvanogariswa kwazvo zvoga kwemazuva zvichizvibhadharira zvoga mari senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakativo vanopinda munyika vaine COVID-19 vachaendeswa kunzvimbo dzinochengeterwa vanenge vaine chirwere ichi. Izvi zviri kuuya panguva iyo vanhu vakawanda vari kutyira kuti mhando yeutachiwana wakatanga kuonekwa kuIndia unogona kunge wave munyika zvichitevera kuwanikwa kwawakaitwa muBotswana neSouth Africa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike avo vagara vachikurudzira kuti vanobva kunze vaongororwe zvakasimba vasati vapinda mune veruzhinji.
Isu tinogamuchira urongwa hutsva hwatorwa nehurumende sezvo zviri izvo zvakanga zvichikurudzira nekuda kwekuti Zimbabwe hazvaigona kuti isarire masure urongwa hwanga uchiitwa nedzimwe nyika. Tikatarisa nyika dzakaita sana Britain vanogara vachitoti kana uchipinda muBritain unosvikira kuquarantine ende uchizvibhadharira nemari yako. Zvimwezvo nekuda kwokuti kana wazoonekwa uri positive unoenda wozvikari kuisolation paunenge uchizvibhadharira nemari yako. Saka isusu tinozvigamuchira zvikuru uye tinovimba kuti zvichaita kuti vanhu vaivai vari kubva kunyika dzatingati mahotspots dzine uwandu hwakawanda hwevanhu vane COVID-19 dzakaita sana India vafunge kaviri vasati vauya kuno kuZimbabwe. Zvinotibatsirawo zvekare bhozi tichitanga tichitotya kuti nekuda kwethird wave yeCOVID-19 sezvo kuchiziva kuti mamiriro emabasa ezveutano muno munyika haana kunyatsoti tsvikiti. Saka tikazoita dambudziko rekuzorohwa nevariant iyoyi iri kubva kuIndia tinobva tazopinda dambudziko guru. Saka matanho atorwa necabinet iwawo aiwa tinomakurudzira uye tinomatenda.
Vazhinji vari kuchema nyaya yekuti hongu matanho iyoyo anogona kunge achitorwa asi mikana yekupinda munyika kana kuti mabhodhaum vanhu vanokwanisa kunge vachingozosvetuka mabhodha vachipinda muZimbabwe zvinoita kuti pasazoonekwa zvakanyanya kuteerwa kwekupinda kwedenda iri. Zvii zvamungataura?
Tinoziva kuti mabhodha edu ane maburi tinovati macorus borders. Tikatarisa mabhodha irori bhodha redu reZimbabwe neSouth Africa, Zimbabwe neBotswana, Zimbabwe neMozambique, Zimbabwe neZambia, tine dambudziko revanhu vakawandisa vanoramba vachipoya zuva nezuva. Saka zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti dai tawedzera matanho ekupikita kumabhodha ikoko, kuwedzera masevhesi kumabhodha ikoko, kuitira kuti mumwe nemumwe anenge achipinda muno munyika anga achinyatso screenwa.
Takanzwawo nemusi wemuvhuro Botswana ichizivisa kuti yakanga yawana vanhu vaviri vane variant yekuindia iyi. Tichiona kuti South Africa imwe yenyika dzinonzi dzine variant iyoyi nechekare panyika sere dzemuAfrica dzine variant iyoyi. Zvii zvamungataura?
Izvo zvinoreva izvo kuti isusu senyika muno muZimbabwe tinokwanisa kuzvinyengera kana kuzvisimbisa tichiti variant yekuindia hatisati taanayo. Izvo zvinokonzerwa nekuda kwekuti testing capacity yedu yemuno munyika chiri pasi pasi. Uwandu hwevanhu vari kutestwa muno muZimbabwe chiri kumasure zvakanyanya. Saka irori dambudziko reindian variant tinogona kunge chitori naro.
Wanga wari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19 kuBulawayo, vamwe vanhu makumi maviri nevatatu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 38,595. Uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 hwakasvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi masere nevatatu kana kuti 1583. Kusvika pari zvino vanhu zviuru mazana matatu nemazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 600,579 vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees riri kudzokorora mashoko aro ekuti Tanzania haifaniri kumanikidza vapoteri kudzokera kuMozambique uko vari kutiza mhirizhonga iri kuitika mudunhu reCabo Delgado. Izvi zvinotevera mashoko ari kubuda anoti Tanzania yakamanikidza vanhu vanodarika zviuru zvina kudzokera kuMozambique mushure mekunge vapinda munyika iyi vachitsvaga upoteri kubva muna Gunyana. Mwedzi wapera, vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu vakadzingwa muTanzania vaenda kunotsvaga upoteri munyika iyi. America yakazivisa svondo rino kuti ichagovana nedzimwe nyika nhomba yeCOVID-19 dzinosvika mamiriyoni makumi maviri pamusoro penhomba dzinosvika mamiriyoni makumi matanhatu dzayakavimbisa kare kuti dzipiwe dzimwe nyika. Asi hapana nyika dzati dzadomwa kuti ndidzo dzichapiwa nhomba idzi. Zvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana-siyana zviri kuunganidza mari yekubatsira mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume muzvirongwa zvavari kuita zvekuchenesa nzvimbo dzinogara veruzhinji. VaNgarivhume vanoti vari kufara nerutsigiro rwavari kuwana kubva kuzvarwa zveZimbabwe izvi, uye vanotiwo vanga vasina kutarisira rutsigiro rwakadai. Vanotiwo pari zvino vari kutarisira kuchenesa nzvimbo yebudiriro muHarare, uye vakakumbirwa kuti vaendewo kune mamwe maguta emunyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
VeDiaspora vari kutikurudzira zvakanyanya kuti basa ratiri kuita rakanaka pfuure mberi VaNgarivhume. Tiri kuwane mameseji akawanda zvakanyanya ekurudziro kubva kuDiaspora. Kune vamwe vari kuDiaspora vari kutitumire mari kuti ini ndinobva kuGlenview ndinokumbirawo kuti muende mundoclina marara ari pakati pakati, hama dzedu dzatambura, tibatsirei. Vobva vatumire mari yekuti tihaye zvikwanisiro zvekutakure marara ese zvatiri kuita. Saka ndo nzira dziri kutsigira nadzo vanhu vekuDiaspora idzodzo.
Pari zvino makatarisa kunge muri kuenda kune dzimwe nzvimbo dzipi? Tomboti pane vamwe vari kuDiaspora vakateerera.
Zviro chaiye taifanira kunge tiri kubudiriro, but pane zvakatikanganisa. Saka mukati mezuva kana rinotevera tichange tichidzoka kubudiriro kutinogadzirisa. Then tine vanhu vakatikumbira zvakanyanya kuti tibudewo kunze kweHarare. Kune vagari vekuBulawayo vari kuti please musatikanganwawo, tine nzvimbo dzekuda kunzi dzibatsiridzwe kuklina tigokurudzire macitizens kuita izvozvo. Saka tiri kutarisira kuti munguva mazuva anotevera tichange takutanga kutobuda kunze kweHarare chindo soil cleaner. But parizino, tatakanyanya kufokasa nenzvimbo dzinogare misha yevanhu vakawanda. Nokuti ndoi koko kune dambudziko guru rekuzoita zvirwere kana kukaita ma-outbreak.
Vanenge vachida kushanda nemi vari diaspora vanokubata ipapi?
Vanogona kutibata padande mutande redu reJuly 31st Movement. www.31julymovement.com. Vakaenda ipapo, vanobva vaona donate button redu riri ipapo. Rinovaendesa ku PayPal account yedu. Uye vakaenda zvakare padande mutande rangu reTwitter @Ngarivo Mejacob. Ndakatoita pin pamusoro donate button redu rekuti vagone kuisa mari kutsigira nzvimbo dzavangada. Ende kana vachinge vaise mari kana vachida kuti pane nzvimbo yavanoda kuti tiende kundogadzirisa, vanobva vatinyorera zvakare pamadande mutande edu kuti please tenderewo kunzvimbo yakati. Tinobva tadaro kana paemail address Julia 31 iri pa website redu. Vanobva vaisa information yekwavanoda kuti tinge tichigadzirisa ikoko. Saka ndo zvatiri kuita nemashandiro atiri kuita nevanhu.
Chii chakaita kuti muzofunga kuita chirongwa ichi?
Ini tinotenderera seboka reJuly 31st Movement and ini semunhuwo zvakare ndiri mutungamiri weTransform Zimbabwe. Tinogara muvanhu, tinofamba nevanhu, tichikurukura navo, tichinzwa matambudziko avo. Saka pane imwe visit yandakaita community tour yatakaita kumbare, tikausvike panzvimbo yanga ine marara ane honye, honye dzacho dziri pamusoro pechibhorani chemvura. Zvakandibaya mwoyo zvakanyanya kusvika takakurukura nevagari vematapi flats panga pari affected pacho. Tikaona kuti aiwa ngatiedze kugadzirisa kuti tiise mari tibvise mararayo. Ndikatoisa mari yangu pachangu. Tikaona kuti hazvinyanyi kudhura zvakanyanya. Zvakatikosta mari inongoita $400. Zviro chaiye chaiye ndanga tiri kubudiriro. Kubudiriro ndakapinde mumisha yevanhu kubudiriro 4. Tikaone vanhu vaidye sadza mukati mesewage. Vakatiudza kuti vaane mavhiki maviri, vamwe mwedzi, vamwe kore, zvinhu zvakadaro. Vamwe vakati tigadzirirewo sewage, main system yesewage munzvimbo ino pamwe dambudziko redu rinopera. Tanzwa zvakadaro sevanhu vanogare muvanhu. Tobva tatigatibatsiridze. Ndakachema zuro kubudisa musodzi ndichiona situation yekutoti takutozvigamuchira sevagari veZimbabwe kuti things can be like that. It is wrong, we can't have it like that. We need to do something.
VaJacob Ngarivhume, mutungamiri webato reTransform Zimbabwe, vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Chirongwa cheLife Talk na 8 PM tirikutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashort wave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashort wave. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutongi wedare redzimhosva anotadza kuuya kudare kuzopa mutongo wake panyaya yemutori wenhau Hopo Chingono. Judicial Services Commission inoramba yakamira nemutongo wedare redzimhosva wakamanikidza vaLuke Malaba kuenda pamudyandigere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele. Thank you.
So we